manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 23, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevatatu vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, vamwe zana nemakumi matanhatu nevashanu vachibatwawo nechirwere ichi.
Kukokwa tino mutwaro mukuru. Ukama hwedu hauna kutanga gore rapera kana makore mashoma apfuura, wakatanga kare kare apo patiri kuita mubatanidzwa wemapoka ari muno muAfrica anodawo kuti nyika dzitungamirirwe zvine utongi kana kuti utungamiriri hwejechete.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kunge vari muLusaka mangwana, apo pachagadzwa mutungamiri mutsva wenyika iyi vaHakainde Hichilema.
Semurimi ndaiti ndikawana mari ndobhadharira vana school fees. Umwe ari kuyunivhesiti asi zvese zvakakona. Ndaifanira zvekare kuti ndichengete mari yangu yekutenga matrix ADP epamwedzi, asi handina kuzodaro. Saka kodzero yangu yekuva mutano yakatyoreka.
Varimi vedonje kuchiredzi nekuzaka vochema-chema nekambani yeCotton Company of Zimbabwe kana kuti Cotco vachiti haisi kuvabhadhara mari dzavo. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vakawanda havachina kugadzikana mupfungwa nenyaya yekuomerwa neupenyu munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nevatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19, zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana maviri nemakumi mana nemapfumbamwe kana kuti 4249. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevashanu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zana nemakumi maviri nemaviri ezviuru zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nemaviri kana kuti 122,652. Vanhu mazana mana nemakumi mana nemana kana kuti 444 vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora vave zviuru zana nematanhatu zvine mazana masere negumi kana kuti 106,810. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamirioni maviri nezviuru mazana matatu negumi nevaviri zvine mazana mana negumi nemanomwe kana kuti 2,312,417 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave mirioni imwe chete nezviuru mazana mana nemakumi matanhatu nezana nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti 1,460,162. Bazi rezveutano rinoti rine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kunge vari pakugadzwa kwemutungamiri wenyika mutsva weZambia vaHakainde Hichilema mangwana. Nunurai jena anotipanya inotevera.
Vai chilema varkutarisirwa kutora miko munandare ye Euros Stadium pamberi pewa chunga miri renyika nevamo wakambo chunga mira nyika. Nokuda kwe chirwere che COVID-19 urumende Zambia inoti varkupinda munandare ii vanu waka kokwa zuri pamtemo chete. Mutauriri we mutunga miri wenyika va George Charamba vakanyora padande mutandirao re Twitter kutiva munangagwa waka kokwa zuri pamtemo na vai chilema. Vanoti mutsamba ya waka kuro kuteza waka tuwa zirisa kuti wanoda kuti wa shande pamwe chete mkusimu zira nyika zao. Vamwe wa toshika ku Zambia ndiva chamisa au vanoti kukokwa kwavo kumemberero kuwa chamise sezo vaine ushamare wakakomba we makore na wa ichilema. Vachamisa wanoti kukokwa kama patwa anopikisa mchere chezo kuti abafanyo lwekuita rovengo pakati pe mapato anenga ajitonga ne ayo anopikisa munyika dzakasiyana.
Kukokwa tino mfaro mkuru ukama weda unakutanga gorela pera kana makore masho mafura wakatanga kare kare apo patilu ita mbachanizwa wema poka arimu nomu Afrika anoda wakutinyika utunga miriwe jine utongi kana utunga miriwe jecheche
pata bunda kuti wakasangana ne mutunga miriwe nyika vamuna ngagwa au wakako kwa huku Zambia watataura na voyere vachamisa wanuti apana chino wachazi sakutaura na wo. Kunyange mtungamiri webato rinopikisa muBotswana vaDumelanga Salishando vasina kunge vakakokwa navaHichilema mtungamiri wenyika iyi vamokwesi Masisi vaburisa mashoko vachiti vavakoka pavanhu vanenge vakamiririra nyika iyi. Mtungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muZinafundo Lafumo Maduku vanoti zvaitwa navaHichilema chinhu chakanaka chinofanirwa kurumbidzwa.
President Hichilema vaita zvakanaka. Zvakanaka pakuti vaziva kuti vane ivo pachezvavo vanga vari munhu akagara muyakareba ari opposition. Saka vana kukangana kwavakabva. Saka zvakanaka chitereki nekuti munhu ana kukangana kwavakabva.
MuZinafundo Maduku vanoti vaHichilema vangotora mazisawira avo chete mune ramangwana mutungamiri haafanirwe kusarura. Mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vanoti havana kukokwa kumemberero vanoti kukokwa kwemapata anopikisa neari kutonga idanho rakanaka rinoderedza ruvengo pakati pemapato aya.
Hatina tsamba yatakatambira inotikoka kuenda kumusangano iwoyo asi taizama mamwe maopposition party mapato ari kutonga chinhu chakanaka chinhu chinoita kuti politics dzedu dzatachagara tichitaura kuti dzakanganisika neruvengo dzinenge dzaakuita zvakanaka.
Mutauriri mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vanoti havo hapana chinofanira kupembererwa neMDC Alliance pane zvakaitika kuZambia.
Iyo nyaya kuZambia yekuti vaHichilema akainde vapinda mupresidensi inogoita topic munyaya yemuZimbabwe kutoita maheadlines pakudiko naimi. Timuno muZimbabwe tinoita sarudzo and sarudzo dzatinoita muno muka democracy and elections are not like Coca-Cola. Haatesti zvakafanana zvekuti unoti kana kuZambia kana opposition ikahwina opposition yemuZimbabwe ndo ichahwinawo. Ko hamuzivi kuti muno hamuna opposition munomu, mune ZANU PF kandobato revanhu.
Vanongora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti sezvo vanopikisa munyika dzakasiyana vaine mubatanidzwa wavo inzira yekusimbisana kuti hapana zvisingagoneke kuti vatongewo.
Vakatamisa namutaimani naumari kusenegal vagara vari nhengo dzemabato ake. Saka vanenge vachitotiwo kana munhu achitokapena vanotobatsirana. Saka ndotoona kuti zvoratidza kuti zvatiri kuita zvavanoita sevanhu semabato anopikisa zvinokwanisika kuti umwe wenhengo dzavo ange ari president.
VaHichilema avo vakakwikwidza kashanu vachida kuita mutungamiri wenyika vachikundwa vakazokunda mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu musarudzo dzakaitwa musi wa12 Nyamavhuvhu. VaHichilema vanova muzvina bhizinisi vachagadzwa kuve mutungamiri weZambia wechinomwe kubva nyika iyi zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1964. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Varimi wedonje kuchiredzi nekuzaka vari kuchema chema kuti kambani ye hurumende ye Cotton Company of Zimbabwe kana kuti Cotco haisi kuvabhadhara mari dzedonje ravakatengesa gore rino nerapera vachiti izvi zviri kuita kuti vanonge svosve nemuromo. Pane kupa varimi mari dzavo dzedonje, kambani iyi inonzi yanga ichivapa zvekudya zvakaita semupunga, mafuta ekubikisa nezvimwe. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Amai Ignes Chirera wemwa 28 kuzaka ndemumwe murimi anoti hachina kana pekutangira.
Ini ndiri murimi wedonje kuwadi 28 kuzaka. Kurakapera takarima donje chibva tatengesera kambani iyi. Asi hatina kuzobhadharwa zvakafanira nekutenderana kwatanga taita. Donje iri takaribhadharwa negrosari. Takapiwa sipo dzekuvachisa raisi, shuga, flawa, mafuta emurivo nebinzi dzekusevesa. Tikanzi mondozvitengesera mowana mari yenyu ipapo. Izvi hapana chakabuda nekuti baba nedivi vaiba girosari riya vachienda kutochinjana nedoro kubvawa.
Vati zvekudya nezvimwe zvekushandisa zvavakapiwa zvaiva zvichoma zvekuti havakwanisa kana kuraramisa mhuri yavo.
Semurimi ndaiti ndikawana mari ndobhadharira vana school fees. Umwe ari kuyunivhesiti asi zvese zvakakona. Ndaifanira zvekare kuti ndichengete mari yangu yekutenga mapirisi ABP epamwedzi asi handina kuzodaro. Saka kodzero yangu yekuva mutano yakatyoreka. Gore rino vekotiko kambani vakatotanga futi kutenga donje. Asi isu zvikwereti zvedu zvegora kapera havana kupedza. Zvakadaro gore rino ndakaendesa futi mabhero 4. Pamabhero iwawo rimwe nerimwe bhero raipuwa $10 pabhero rimwe chete zvichienderana nokuti ranga richirema makeji dzavanoda here. Nazvino mari yedonje haisati yauya kusara kwema$10 ewatakangopuwa pabhero roga roga.
Bhero redonje rine makirogiramu mazana maviri rinoita zviuru gumi nezvina zvemadhora kana kuti 14,000 RTGs kana zana nemanomwe emadhora ekuamerica pamusika weRBZ auction exchange rate. Mukuru webasa kukambani yeCotco Vapayas Manamike vatenda kuti hasati vabhadhara vamwe varimi mari dzegore rapera nekuti vakavhiringwa nekuchinjwa kwekushandisa kwemari dzemunhare bhozha gore rapera vakazopa vanhu magrosari.
Gore rapera muna June tauda kutanga kutenga donje ra 2020. Tinowanzobhadhara mavarimi vedu tichishandisa maewallets akafanana one money kana EcoCash. Nehupa zvakamisa nehurumende vanhu vakasara vasina mukana kuti vabhadhare mari dzavo nekuti varimi vedu vazhinji havana mabhengi. Saka vazhinji vacho vakabva vatiinga varimi vachikumbira kuti pamunotipa mari tinowanzoshandisa mari dzekutenga zvinhu zvekushandisa mudzimba. Saka seCotco munokwanisa here kutipawo zvinhu zvatinowanzotenga patakamira mari yedu. Tikadaiwa zvinhu zvinokwanisika munotipa mazita enyu nezvamuda kutengerwa zvacho. Saka vane zvinhu zvavakakumbira kutengerwa takavatengera. Tanga tiri kuvamanikidza asi ndovakatotikumbira kuti vatengere magrosari. Vakasarudza kumirira mari yavo vakamirira mari yavo ndiyo mari yekubhadhwa mwaka uno kuchibva kuhurumende. Haisi yapera kubhadhwa mari yacho yese asi yakatotanga kubhadharwa.
Gurukota rezvekurima munyika vaijas masuku vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba asi vakaudza varimi vedonje munguva pfupi yadarika kuti hurumende yakataka chirongwa chekubhadhara zvikwereti zvavo.
Hurumende inoziva kuti ine chikwereti kune imwe varimi chegore rapera. Tikahwerengedza mose chinosvika 1.5 billion Zimbabwe dollars nyika yose. Purezidendi vamunangagwa vakati bhadharai chikwereti ichi. Tatanga izvino kubhadhara chikwereti.
Asi vamwe varimi vakaita sava BTS Mombe vekuchiredzi vapikisa izvi vachiti havasati vabhadhara kusvika pari zvino.
Takavhurisiwa maakaunts kumabhengi akasiyana siyana kuchinzi ndo kuchapindira mari dzenyu dzegore rapera. Izvi zvaitoitwa mushure mekunge kuchinzi tisati tatotenga kotoni mari yenyu inenge yatopinda totozotenga iyi. Asi takatozoona mari dzototenga mabhero manyuwani zvokutoti isusu savarimi zvinhu izvozvo zvakaitika hazvisi kutibata zvakanaka nanhasi hazvisati zvatisunungura.
Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mtimba.
chimwe chizvarwa chemuZimbabwe change chichishanda muAfghanistan kwemakore matatu Nyasha Munjese chinoti chiri kufara zvikuru kuti chakakurumidza kubuda munyika iyi zvinhu zvisati zvaita manyamamire nerongo. VaMunjese vanoti vaishanda nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika makumi masere uye vanovimba kuti zvose zvakakwanisa kubuda munyika iyi. Afghanistan yagara ine hondo kwemakore akawanda asi zvinhu zvabva zvanyanya kuipisisa kubva America nedzimwe nyika dziri mugungano reNATO zvadzakazivisa kuti dzave kuburitsa mauto adzo mushure mekugara munyika iyi kwemakore makumi maviri. Muutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani vakatoenda muupoteri zvasiya chikwata change chirwisana nehurumende yavo cheTaliban chave panyanga. Asi zvimwe zvikwata zviri kupandukira hurumende yechiTaliban iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uyo weStudio 7 abata vaMunjese.
Ndanga ndichishanda muAfghanistan ndikazobva muno, I think ndakapimara kuno musi wa20 June izvo ndamuHarare.
Mungati tsananguro kuti manga muri kubata mabasa api kuAfghanistan?
Ine profession yangu imi supply chain. Ndanga ndichishanda ikoko operations supply operations manager. Ndichishandire in an international company yanga yakaitwa subcontracted ne America kuti service mota dze Afghan National Army and Police.
Tirikuona zvakawanda zviri kuitika kuAfghanistan pari zvino. Imi makabuda munyika iri imi.
Pera kwa April, panga paine tarisiro yekuti ndopaita kuitwe matauriro kuti tipuwe gore rekuti tinge tichiwedzerwe mashandiro neAmerica government. Ndopa wakazara kuti no, isusu ronga hwedu hwawe kuti tichibuda muAfghanistan. That was the end of April kupinde muna June. Saka hazvichaiti kuti muwedzere rimwe gore zvekuti gore racho raifanira kuti risange August gore rine. Kusvika zveAugust wemuna 2022. Saka ndovakazoti hazvichaiti kuti timupe because isusu takuronge kuti kurongwa hwedu by 11 September our last soldier anofanira kunge achibuda muno muAfghanistan. Saka all my civilians ese anga ari contracted kuti ange chishanda muno anofanira kunge abuda by then. The target was kuti isusu totange kubuda masoja asi tatange kumove out. Ndosaka vakabva the demobilization planning kuti 60 days you should be planning at the end of the visit to the government mimobuda muno urongwa wakanga kuti zvinore kuti wakanga ari darisiro yavo izvinhu zvavanga vakatoplana kuti macivilians anofanira kutanga aubuda by the 60 days that dzaipera musi wa 28 June. Saka plan yavanzi kubva ipapo pana end of May vakusva 28 June macivilians ese anga ari subcontracted ne US government ivavo anofanira kunge ari abuda ndo urongwa wakanga kuti urongwa wakasi kuti tipure tese contract yanga yavanzi kuzopera musi wa 17 ikazosvika zvangu kuZimbabwe kuno musi wa 20. Musi wa 17 yakazopera musi wa 17 June. That was the chindomamira chezvinhu atiagona kuti tange tichiextenda. Even the contract yangu yaifanira kupera munano na December but wakatoti because of that arrangements US is pulling out it's beyond our control. Saka maakubuda musi wa 17 tichitazobuda musi wa 17 zvangu kusiyana kuti ofisi yenyu yashande zvakadini urongwa hwavo hwari papi hukuita hand over to the government yekaiyeno. Saka mai kuti ofisi yenyika nayapedza naibve mapuwe matiketsi enyu. Saizvo takagona kunyatso kupedza zvatakaplana musi wa 17 as a department tikabva tazosimuka ndikasvika zvangu muZimbabwe muno musi wa 20 nanhasi uno tatangokunotambomira kuona kuti zvisiti hazvisi zvakungobuda zviri kuitika izvozvo takungozovira panozipapo.
Samuchiona zviri kuitika izvi ndiwo mataliban aimi maizwa nezvavo here zvakamira sei?
Taliban ndakashande ma for 3.5 years tirimo ukaingonzwa semanzwi munongoita kuti Taliban yazoatake pakati Taliban yatake pakati but isusu pendakatiri pendakashanda pese pendanga ndiri station handina kubvira kataone maatakisi wavo.
Kune mamwe maZimbabwe nzira anga ari kushanda ikoko?
Mukambani ndashandira iyoyo ndakambozumburaro hangu kuti mukomana anga ari kuichara angatori wemuZimbabwe muno ndichimudaro zvangu kuti for instance sex timbori maZimbabwe mangani ari pacontract panapa aita kuti tatsinga about 80 maZimbabwe dzanga ari ikoko.
Samurofungidzira kuti pane vamwe vachiri vakasara here vari kutadza kubuda?
Pacontract ndanga ndiri nekambani ndaishandira munhu wese akagona kubuda in time ende tese takatadawo kuno kuZimbabwe muno hapana kana munhu wana achiri muAfghanistan.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chainge chiri kuAfghanistan vaNyasha Munjese vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Egypt yambovhara muganhu wayo nePalestine sezvo paine kunetsana pakati payo nehurumende yemunyika iyi inotungamirwa neHamas. Egypt inonzi iri kuita izvi senzira yekumanikidza Hamas neIsrael kuti dziite nhaurirano dzerunyararo. Mapato emPalestine anonzi ari kunetsanawo izvo zvinonzi hazvisi kufarirwa neEgypt. Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris avo vari kushanya kuSingapore vaudza vatori venhau kuti nyika yavo inokoshesa zvikuru ukama nenyika dziri kuchamhembe kwakadziva kumabuda zuva kana kuti Southeast Asia. Amai Harris vachitaura vaine mutungamiri wehurumende yeSingapore Vali Hansi Lung vati America inokoshesawo nyaya dzemamiriro ekunze uye kudyidzana kwakanaka. Amai Harris vasanganawo nemutungamiri wenyika iyi vaHalima Yakob. Mangwana amai Harris vanenge vari kuVietnam murwendo rwavo rwekusimbaradza ukama nekuona kuti China haikonzere kusagadzikana mudunhu iri nepasi rose. Dzimwe nyanzvi munyanzvi zveutano hwepfungwa dzinoti uwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa vamwe vachiguma vave kugara mugwagwa huri kuwedzera zvakanyanya nekuda kwechirwere checovid-19 sezvo vakawanda vasaende kumabasa. Nyaya yekuti vanhu ava vanogara vachitenderera mumigwagwa pasina ari kuvatarisa inogumawo yaisa upenyu hwavo munjodzi. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvepfungwa Dr. Kuda Kwashe Muchena vanoti chimushopa kuti vanopenga vasaendeswa kunorapwa vachiregedzwa vachifamba-famba mumigwagwa inyaya yekusanzwisisa nezvedenda iri. Vanoti vamwe vanotofunga kuti chirwere ichi ingozi inokwanisa kutapuriranwa. Vanoti izvi zvinoisa upenyu hwevarwere munjodzi vachipa muenzaniso mumwe mukomana akamhanyira mumugwagwa akatsikwa nemotokari ndokufa muna Samora Machel Avenue. Kochirwere ichi chinouya sei chaizvo? Dr. Mchena vanotsanangura.
Chirwere chepfungwa pachivanhu chedu chinonzi chinokonzereswa nezvinhu zvakatisiyanei zvisinei nescience. Mental health should be treated equally as physical health. Kana tikarwadziwa nemusoro tinoenda kuchipatara tinopa mapainkillers. Why is it tikaita chirwere chepfungwa tinokurudza kufunga kuti mamhepo? Why tisingafungi kuti tinofanira kuenda nemunhu iyeye kuchipatara kuti anobatsirwa nemazvikokota vanoziva nezvazvo?
Chiremba ava vakurudzira vatapi venhau kuti vatepfenyure nyaya dzezvirwere zvepfungwa nokuti ndiyo nzira huru ingaita kuti dzidziso iyi isvike kuvanhu vese nokuti zvirwere zvepfungwa zvinorapwa pachena kuzvipatara zvehurumende. Dr. Muchena vanoti denda reschizophrenia ndiro rinonyanya kuonekwa muvarwere vepfungwa avo vanozoguma vave kufamba-famba mumigwagwa nokuti havagutsikane kugara panzvimbo imwe chete kana pasina mushonga wavari kunwa. Vatiwo vanofungidzira kuti mukomana wekutsikwa uyu aive avhundutsirwa nevanhu akatanga kutiza achibva asangana netsaona.
Mukomana uyu arikunwa ngai nechirwere chinonzi schizophrenia, chirwere chiri very very common in this country. Mental health drugs in Zimbabwe are for free. Mental health services in Zimbabwe is for free, but a lot of people tend to shy away from it because wanenge vachiti mamhepo.
Dr. Mchena vaendera mberi vachiti
vanhu vane chirwere chakaita seichochi chakashoma hamuna pamunobvunzwa pekunzi akarova munhu kana takabira munhu kana takati anongorarama upenyu wake. Ukada kuzofungisisa kuti kusaka anodyei anorara pai ndipamunoona kuti aiwa chirwere ichi hachisitori haisiri hachisi chiwanhu, chirwere chinowanika pawanhu chinotokwanisa kugadzirika chinokwanisa kumanejeka kana apo hamushonga wake. Chinodiwa kuti isu sevanhu tivagashire.
Imwewo nyanzvi yeutano hwezvirwere zvepfungwa Dr. David Mukwekwezeke vanoti mitemo yakadzikwa yokuti vanhu vagare kumba senzira yekudzivirira kutapuriranwa kwecovid-19 iri kuvhiringidzawo mararamiro evanhu vagara vachitora mishonga yokurapa matenda epfungwa nokuti havasi kukwanisa kufamba kuenda kuzvipatara kunopiwa mapiritsi avo nokuti vari kushaya mari kana mabhazi okufambisa.
Mitemo yatamanikidzwa iri kuita kuti zvinetse kune vanhu vagara vari kurwara nezvirwere zvepfungwa kuti wawane rubatsiro rwagara wanofanira kunge vachiwana, vakaita semapiritsi avo, vakaita sekuonekwa nana chiremba.
Mukuru anoona nezveutano hwepfungwa musangano reZimbabwe National Association for Mental Health, ZIMNAM, Dr. Ignatius Muramidzi vanotiwo huwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwawedzera zvakanyanya kubva pakatanga kuvharwa maindustries nemisika kubva munakurume kurera pera nenyaya yeCOVID-19 vamurambidzi vanotiwo zvipatara zvehurumende zvinorapa varwere vepfungwa zvinoti ngoma huru yekumasvingo neInguchene kuBulawayo zvakazarawo nevarwere zvichinyanya kukonzerwa nevechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhaka. Ongororo yakaitwa neWorld Health Organization inoratidzawo kuti muZimbabwe nePakistan madzimai akawanda ave kurwara mupfungwa mushure mekuzvarwa vana zvikuru munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Association for Human Rights ZADA muna 2019 yakaburitsawo pachena kuti Zimbabwe ine nyanzvi dzinorapa zvirwere zvepfungwa makumi maviri chete zvinoita kuti dziwandirwe nebasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mzamiri.
Vatambi venhabvu vakawanda munyika vanoti vapinda munzara nekumiswa kwemitambo nehurumende nekuda kwekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vamwe vatambi ava vave nemwedzi yakati wandei vasati vatambiriswa mari yavo sezvo zvikwata zvavo zvichirarama nemari inowanikwa pamagedhe kana vatsigiri vachipinda munhandare. Vatambi vechikwata chinemukurumbira cheHighlanders vanonzi vakapedzisira kutambiriswa mari yavo yemuhoro muna chikumi. George Mdiwa, uyo aimbotambira Capes United asi ave murayiridzi, anoti dzimwe mhuri dzatoparara nekushaya cheuviri.
Izvi zvekumiswa kwemutambo wenhabvu izvi kazvi zvatiuraya isusu varaidzi venhabvu nevana vacho vanotamba. Vese vanoshanda basa iroro vese vari munzara. Dzimwe mhuri dziri kutoparara izvizvi kutaura kunoku, hakuna zvekudya, hakuna zvinopfekwa. Please, taona ndondo kubasa redu renhabvu iri.
Murayiridzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti kunyange hazvo chikwata chake chiri kukwanisa kuvatambirisa mari yemuhoro, vazhinji varasikirwa neraramo.
Vazhinji vari kunzi kana usiri kuita basa hauna chaunokuwa. Saka zvinhu zvaita kuti vazhinji vaomerwe nezvinhu zvakanyanya.
Vamwe vevatambi ava vave kuita mamwe mabasa asinei nenhabvu kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Izvi munyori mukuru weZifa Northern Region Maswini Mushonga vanoti
tadzokera mashure kuti matimu edu mazhinji anorarama nekuwana mari apo vanhu pavanouya kuzoona bhora. Saka nekumamirire kuti hakuna mari dziri kuuya, matimu eduwo zvakare ari kuwaniko achitadza kuti abhadhare maplayers avo masalaries avo.
Manager wevatambi vaGeorge Deda vanoti vari kuedza kubatsira vatambi ava nekuvatsvagira mabasa munyika dziri kutamba nhabvu muAfrica. Vadeda avo vave kushanda vari muTanzania vanoti zviri nani kuti vatambi vaende kunana Tanzania nana Zambia pane kushaya chekubata zvachose.
Saka vatambi vakauya kunoku vakapiwawo mari nyangwe zvaya iri shoma, inobatsira pane kushaya uye nekuti vatambi vebhora vagare vakagara mumba. Vamwe vakuputa mbanje, vakushamira zvinodhaka, saka zvinoita kuti vawanewo chouyi.
Vamushonga vanoti zviri pachena kuti nhabvu muZimbabwe yadzikira zvikuru nekumiswa kwemitambo uku. Mutambi Paulo Govere, uyo aive muchikwata chemaWarriors chakaenda kumakundano eChan, anoti vagarisa vasati vapinda munhandare izvo zvingangokanganisa matambiro avo pamwe nekudzikirisa pasi nhabvu yemunyika. Asi mukuru wePremier Soccer League vaKennedy Ndebele vanoti vane chivimbo kuti hurumende icharerutsa roko kunhabvu sezvayakaita kumitambo yakaita secricket negorofu. Mugwaro ravatumira zvikwata vaNdebele vari kukurudzira zvikwata zvavo kuti zvibayise vatambi vazvo nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vachigadzirira kudzoka kwemitambo. Nhabvu yemakundano eLeague muZimbabwe yakapedzisira kutambwa musi wa16 Mbudzi 2019. Kunyange hazvo makundano eChibuku Super Cup akambotambwa, makwikwi aya akazomiswa asati apera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabata shuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dze isindebele.